Muchuchiswenya ii, vatafara charimbira, vauzadare kutivasikala varikupomerwa mhosva yekuita zvisina maturo, kana kuti disorderly conduct, asi vati vanga vasina kugadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi ienderere mberi nhasi. Gweta ravasikala panyaya iyi, vaobeishava, vatenda kuti nyaya iyi yanzi godzoka kudare musi wachivabvu 9.
Saka tapinda mudare. Vamuchuchisi vakati ivo vanga vasati vagadzirira kuti nyaya itange. Pane mapepa akati wandei chaizvo vanoda kuzoshandisa pachatongwa mhosva yavasikala, avati ivo vachamafotokopa vozotipa. Saka hatizivi hedu kuti tadanirwei kukoti kana ivo vanga vasati varedi kuti nyaya yacho itange. Saka tazotozodzoka musi wa 9 May 2023 ndo pachatanga nyaya yavo.
Mapepa ari pamberi pedare anoratidza kuti vasikala vakatyora chikamu 41A chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Mapepa aya anoti musi wachivabvu 2 gore rapera, vasikala navalove more maiko avo vaimbova meya wedhorobha rechitungwiza kana mumwe chete wavo vakaita zvisina maturo pavanonzi vakatema nematombo vatsigiri veZANU PF pazengeza 5 open grounds muchitungwiza pavaiita musangano. Vamaiko vanonzi vakakuvadza vashepherd tawodzera mumusoro, vakafanobata chigaro chemutauriro webato Citizens Coalition for Change muzvarefa dzaimahere. Vati vasikala vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino.
Naizvozvo tikuti Honorable Job Sikala, mhosva nyowani yavapiwa iyi kungombunyikidza ma-CCC kana kuti vagari ma-citizens nezanupf. Zanupf iri kukwata zvakanyanya, sarudzo dziri kuuya, vari kutya kuti vachazodyiwa, saka varikuda kunyaridza vanhu nekuvapinza mujeri.
Asi vanokokera nhengo dzezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti munhu anomira nemhosva dzake mumatare, vachiti zviri kutaurwa neCCC izvi ndezvemugotsi matsuro.
Zvinotaurwa zvokuti tisuve zanupf tazoti zvezvidai, haiwa kutaura kwavasina kuswera. Wapara mhosva kunyangwe ari webato ripi unofanira kusungwa. Kuru wenyika baba vamunangagwa vanotaura nguva dzose kuti ngatisaita violence, ngatisaita mhirizhonga. Aita mhirizhonga mapurisa tataena.
Vasikala avo vave nemwedzi 10 vari mujeri vari kupomerwawo zvakare mhosva yekupesvedzera veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati pakuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume. Kuratidzira uku kwaifanira kuitwa musi wachikunguru 31 2020, asi hakuna kuzobudirira zvitevera kusungwa kwakaitwa vaNgarivhume, vasikala nevamwe. Vasikala vari kupomerwawo zvakare mhosva yekunzi vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yeCCC muzvaremo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanupf vapayas Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mumatare. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare zvitevera mashoko avanonzi vakataura mapurisa ari pakati pekuferefeta kupambwa kwamuzvare Ali. Asi vasikala vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nhasi, mutongi wedare vaStanford Mambanje varamba kuti muzvare Mary Mbaiwa avo vaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vabviswe paremand vagozodzoswa kudare pachishandiswa masamanisi. Izvi zvauya mushure mekunge muchuchisi wenyaya iyi akumbira dare kuti nyaya iyi ipfuudzirwe mberi, izvo zvapikiswa negweta ramuzvare Mbaiwa amai Beatrice Mutetwa avo vaudza dare kuti pave nemwedzi 40 muzvare Mbaiwa vari paremand. Asi Mambanje vawirirana nedivi revachuchisi rekuti nyaya yekuedza kuuraya vachiwenga inyaya yakakomba uye inyaya inoda kunyatsoferefetwa isati yatongwa. Vamambanje vati zvataurwa nevachuchisi zvekuti nyaya iyi ichiri kuferefetwa kuSouth Africa kwayakaitikira zvinokodzera kuti nyaya iyi ipfuudzirwe mberi, vachiti tsvagiridzo dzekunze kwenyika itsvakiridzo dzinotora nguva. Asi vati pachazodzoka nyaya iyi mudare musi wachivabvu 11 vachuchisi vanofanira kuzivisa dare zuva richatanga kutongwa nyaya iyi. Muzvare Mbaiwa vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi, asi muzvare Mbaiwa vakabatwa nemhosva pamhosva imwe yavaipomerwa yekunzi vakanga vafojera mapepa emuchato wavo navachiwenga. Vakazowanikwawo vasina mhosva pane imwe nyaya yavaipomerwa yekunzi vakarova musikana aishanda kumba kwavaigara navachiwenga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.